Masebros Nasi arova Algeria 29-3 ndokusimudza mukombe weAfrica Cup uyo akapedzisira kutora muna 2012 apo akarova Uganda 28-12. Zimbabwe yadzorera kurohwa kwayakaitwa 12-20 neAlgeria apo zvikwata zviri izvi zvakasangana muna 2022 chirwira chinhanho chechitatu makundano mamwe chetewo. Asi bairo mukoro wauya nekutora mukombe uyu ndewekuti Zimbabwe yaenda pamusoro petafura munzira yekuenda ku 2027 World Cup iyo ichaitirwa kuEngland. Captain weMasebros Hilton Mudariki anoti zvikaramba zvakadai uyezve negadziriro yakasimba kuWorld Cup vanoenda chete.
Tine chikwata chakanaka chine balance yeyouth neexperience. Ndinofunga kuti nenguva sechikwata matraining camp mapractice match tinobudirira kuenda kuWorld Cup.
Makundano e2024 Africa Cup ndiyo nharaunda yekutanga yekurwira tikiti rekuenda kuWorld Cup. Mudariki anoti vari kuda rutsigiro rwakasimba kuti maroto avo eWorld Cup aya ave nechimuko.
Ndoramba ndichikumbira masupporters edu vari muZimbabwe nevamwe vari kunze kuti varambe vachitisapota.
Nevatambi vakaita sakudza imashawi Klopas kundoona Tapuwa Mafura, Dylan Utete naAiden Bennett, ramangwana reZimbabwe riri kuratidza kuti rakajeka. Makundano eRugby Africa Cup ari kuitirwa zvekare muUganda muna 2025. Totarisa makundano e2024 Olympic Games. Mutambi weZimbabwe Stephen Cox Nasi abuda mumakundano epasi rese aya mushure mekupedza ari pachinhanho chechina makwikwi ekutyaira ingwa kana kuti single sculls rowing. Cox uyo akaberekerwa muHarare asi achishandira mauto eBritain ave kudzokera kumba mushure mekukundikana zvekare nezuro apo akapedza ari pachinhanho chechina zvekare. Vamwe vatambi veZimbabwe vatwini Danielson Cyprianos naPage D. Van Westhuizen vachapindawo munhandare nemusi wechipiri svondo rinouya. Totarisa makundano eCastle Lager Premier Soccer League. FC Platinum yaramba iri pamusoro petafura yegungano iri mushure mekurova Herentals 3-1 mumandava Stadium. Kogona kunenge kudada yaramba ine mapoints maviri pamusoro peSimba Bhora iyo yashanya ndokunorova Hwange 1-0 kuColiari. FC Platinum yave nemapoints makumi mana nemaviri, Simba Bhora ine mapoints makumi mana. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Dynamos 0 Bigita Mineral 0, Green Fuel 0 Cheguru Pirates 0, Highlanders 0 T1 0, Manika Diamond 0 Ngezi Platinum 0, Yada 2 Blower Chips 1, ZPC Kariba 2 Chicken Inn 0. Nezuro Capes United yakarwa 2-1 neArenal Movers iyo yanga iri pasi petafura izvo zviri kurwadza mutungamiri wayo vaFarai Jere. VaJere vayambira vatambi vavo kuti pavave pakaoma zvekuti vave kufanira kusimudzira matambiro avo.
Kana katimu kango for division of the Capes United kanzi achisvudya Highlanders ida kukurova, ida kumukira pamuri ipapo. This is the type of a team we are talking about, so it needs real men.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.